Ndo zvakaitika tichibva kumusangano wedu kuBulawayo. Mwana avatsvangirai vakaita accident vane vamwe vavo vanoshanda navo kuBrainview nehama yavo angari mumastructurezve mwana wahama yaSusan Tsvangirai vanova mai vavo nemukomana wekuGlenview angari mumastructures uyezve achisevenza kukanzuro. Mukomana uyu kana pane vanomurangarira anga ari paTheGlenview 27 vakambogara mujere vachinenerwa nhema dzekuti vanga vakuvadza kana kuuraya mupurisa. Akanga ari pavakomana ivavo akabatwa asina mhosva akabuda. Zvino anga ari kushanda mumastructures zvake. Saka ndo zvazoitika izvi. Kutonga kwaMwari tinogamuchira. Asi zvabaya panyama nhende. Zvinorwadza magamba erusununguko ava. Vanga vachishandira rusununguko, vanga vachishandira vachamisa, vanga vane tarisiro yekudongorera muZimbabwe itsva ichange iri kuuya manje manje. Tina mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Tinonzwa kuti amai Tsvangirai Java vachiri muchipatara vakakuvarawo zvakadii?
Madhokotera asati atibudira pachena sezvamunongozivavo. Zvine maprivacy, asi tinotenda kuti Mwari avasvitsa pari zvino vari kuzama kuvayambutsa kuti vange vachibuda muchipatara. Tinovimba neminamato yevanhu nenyasha dzaMwari nekurapa kwaiye nyadenga vachange vari pakati pedu honorable, vanovavo futi honorable of parliament. Saka tiri kukumbira zhinji vese nevanhu vese vavanamatire mwana wemukuru wedu vatinodisa zvikuru. Saka tinenge tiinavo munguva yavari kushushikana iyi, munguva yekurwadziwa, munguva yemuedzo.
Chii chakakonzera tsaona iyi vaMafume?
Pakaitika kubonderana paiva neimwe mota yaifamba inenge yakatadza kuestimeta ichida kuovhateka. Saka ipapa ndo pakazoita kudhumana. Mapurisa edu asati apedza kutiudza kuti zvakafamba sei netarisiro yokuti vachange vachitiudza kuti zvakafamba sei mukufamba kwenguva. Pari zvino nguva yedu yanga yakatarisana nekuti tione kuti ava vari vapenyu vange vaorapiwa, vange vachiwanikwa vari kudzoswa pautano tozoona kuti zvakafamba sei.
Pane urongwa here hwamaakuziva kune vakashaya vakuti vanenge vachichemerwa kupi, vanhu vachiungana papi?
Tichange taakuziva manherano iko zvino vari muno muHarare, vanga vachigara muHarare kuGlenview ikoko. Saka tabatana nemhuri dzacho tichadzidzivisa veruzhinji kuti basa racho riri kubatwa kupi.